mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikunguru 1 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vasvika pamazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemumwe 591. Mutevedzeri wemunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaGeorge Charamba vanoshorwa pakuti kwavo dzimwe hurumende dzekunze ndidzo dziri kukonzera matambudziko mune zveupfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nechipiri kusvika pamazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemumwe 591. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu gumi nevanomwe. Pavanhu ava pane gumi nevatatu vakabva kusouth africa, vatatu vakatapurirwa munyika uye mumwe chete akabva kubotswana. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika zana nemakumi matanhatu nevaviri 162. Vanhu vafa vachiri vanomwe. Kuwedzera kweuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi huri kuuya apo vashandi vezvemuzvipatara vakawanda kusanganisira vana chiremba nevakoti vari kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambira. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chemunyori mubazi rezveutano Dr. Gibson Mushanga sezvo vasati vapindura mashoko atakatumira bazi ravo nezvenyaya yekuramwa mabasa kwevashandi vehurumende. Mumashoko kuvashandi vose vehurumende gurukota rezvemari muzvinafundo Mukiri Ncube vakati vainge vawedzera vashandi mari zvakapetwa zvikamu makumi mashanu kubva muzana uye kuti vazovapa mamwe madhora makumi manomwe nemashanu ekubatsirikana. Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti vaita musangano nevashandi vose vehurumende weHealth Apex Council uchiziya matambudziko akatarisana nevashandi. Blessing Zulu weStudio 7 abata vadongo kuti tinzwe zviri kuitika.
Pari zvinezvi zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vamiriri vevashandi vehurumende vezveutano tadedzerwa nehurumende kuzotaura nhaurwa yemari yakapiwa nehurumende kuvashandi vose inosanganisira 50% basic salary and 75 USD ichanga iri muma-account.
Mungatsanangurawo here vadongo kuti ndivanani vakwanisa kunge vari mumusangano wanhasi wanga uchiziya nyaya dzezvemari?
Musangano uyu waitika pakati pevashandi nehurumende inova employer health board. Musangano uyu vashandi varamba zvataurwa nehurumende kuti kwemwedzi mutatu kuchanga kusina kutaurirana panyaya dzemari. Vachanga vachipiwa mari iyo 50% increment yaitwa nehurumende ne 75 US ichanga iri mukadhi.
Dano rehurumende iri ratambirwa sei chaizvo nevanga vakamirira vashandi?
Vashandi havazvina kuvatora zvakanaka nekuti vashandi vari kuti mari iyi haisi kukwanisa kuti buditsa munjodzi mudambudziko ratinaro mari iyi haikwanisi kuita take out the workers from the incapacitation that they are right now.
Sezvo parikuramba pachiita kunge parikuitika simuka tienzani, vashandi vachazoita sei kana hurumende yatsikawo madziro ichiti pari zvino haisikukwanisa kuwedzera mari?
Saka vashandi vati kuhurumende, ticharamba takaramwa mabasa kusvika vaconsider chichemo chevashandi chekuvatambirisa maus dollar.
Asi pane chikonzerewo here chapiwa nehurumende chekuti sei isiri kuda kuti itaurirane neni nenyaya dzemihoro, sezvayanga yakambovimbisa kuti mari yanga iri yekubatsirikana chete kana kuti cost of living adjustment?
Hapana tsanangudzo yapiwa nehurumende yakutsa vashandi kuti sei pasisina nharurano pamwedzi mutatu idzi. Chavangotaura chete ndechekuti nenyaya yekuti kune COVID-19 lockdown yakanga iriko yakakonzeresa kuti ikonomi inyanye kushata zvakanyanya. Saka marevenues avo, mari dzavo dzehurumende dzavanowana dzichibva kumacompanies anga akavhara dzakadzikira. Saka vari kuda mwedzi mutatu idzodzo vachipetsedza kumutsiridzwa ikonomi kuti vagozokwanisa kuzowedzera vashandi mari. Saka pamwedzi mutatu idzodzidzi vashandi vanofanira kunga vachirarama nezvavapa vashandi izvozvo. Then kana paine kutaurirana kuchaitwa kwekuwedzera mari, zvinonga zvakutotanga muna September zvichienda mberi.
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi masere nevatatu 383,000 vabatwa necoronavirus muAfrica. Vashaya vachidarika zviuru zvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nechimwe 9691. Vapora vanodarika zviuru zana nemakumi masere nezvitatu 183,000. Uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni gumi nezviuru mazana matatu 10.3 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi maviri nezvipfumbamwe 29,000. Vabatwa nechirwere ichi muAmerica vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe negumi nezvipfumbamwe 2,719,000. Mwenyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti mashoko emutevedzeri wemunyori muhofisi yemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba ekuti dzimwe hurumende dzekunze nevanhuwo zvavo ndivo vari kukonzera matambudziko mune zveupfumi hwenyika haashande sezvo vasina kubudisa umbowo hwavo. VaCharamba vakaudza bepanhau reHerald kuti pane ruoko rwezvematongero enyika mumatambudziko akatarisana nenyika, vachiti vekunze nevamwe vanhu vari kuedza kukanganisa zvinhu uye kukanganisa misika yemari pamwe nokubatsira nemari mapata anopikisa masangano evashandi pamwe nemasangano akazvimirira kuti vatungamire mukuratidzira munyika vachipandukira hurumende yava Emerson Mnangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaCharamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi kanavo gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, sezvo nharembozha dzevaviri ava dzange dzinetsa kubata. asi nyanzvi mune zvematongero enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa Red Democratic Party Dr. Uriah Izembe vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mashoko avacharamba aya ndiye munhu ari kuvhunduka uye ari enhema.
Mashoko avacharamba awa ndiwo munhu ari kurotomoka kana kuti kuvhunduka kana vachipomera nyika dzokuzve namapoka ezvematongerwo enyika anokwikwidza muZimbabwe nenyaya yokusagadzikana kwoupfumi hwenyika. Idzii nhema dziri pachena nokuda kwokuti pane umboo hwakawanda hunotaridza chose chose kuti kwamakore makumi mana kubva 1980 kusvika nhasi pataura vacharamba hurumende yeZANU PF ndiyo yakakundikana kuronga zveupfumi hwenyika. Tikatarisa kuti kubva 1980 kusvikira 2017 mutungamiri weZANU PF Robert Gabriel Mugabe ndiye aiva mukuru wehurumende yomuZimbabwe kwamakore iwawo makore makumi matatu namanomwe.
Hatingati here ivo vacharamba vane zvavaonawo zvitsva panyaya iyoyi yavari kuti vekunze vari kuda kukonzera kusagadzikana kwenyika?
Pfuma yenyika yakaparadzwa nehurumende yavacharamba iyoyi, uye zvinhu izvozvi izvi zvaingotaurwa namapoka anokukwidza navanhu namapoka ezvekodzero dzavanhu munyika navanasikana navanakomana nanambuya nanasekuru neharahwa nechemberi vachiudza ivo vacharamba ava nehurumende yavo yeZANU PF ichina vamugabe kuti vari kuparadza pfuma yenyika kuti tinonzi nyika vanhu.
Vakaparadza nenzira dzipi pfuma yamuri kutaura imi vaZembe?
Vakaparadza nezvira dzakasiyana-siyana. Chokutanga, vakakundikana basa rokutungamira hurumende yavanhu. Kumbakundikana chaiko pachena. Ndiko saka iko zvino vacharamba vongorotomoka, harichazvinhu zvaanotaura kuti pano nguva nemhute vari kuti zvinoitika upfuma yenyika nezvinoitika muMDC sei zvaitika nguva imwe chete. Asi tinongoona kuti zvose kana zvinoitika muMDC zvakatotunzwa naivo vacharamba pachavo mbune vari kureketa nhema achititaurira zvakadai izvi.
Chii chinoita kuti mufunge kuti ndivo vakauraya nyika?
Tinotarisa mabasa okupwanya nyika okuti vakashandisa murao usiwo usina kubva kuvanhu vachiita gwandarunzi makasi nepfuma yavanhu. Muchatarisa kuti makore ose kusvikira nhasi makore makumi mana vanhu veZimbabwe nazvino vari pane bishi nemheremhere yokuti vadzike ushe utungamiri hwenyika yavo hunobva mujekerere vachishara muchivande. Izvi hazvina kukwanisa kuitika kubva 1980 kusvika gore rino 2020.
Ivo mashoko avacharamba ekuti upfumi hwenyika huri kubiwa, kune vari kubhadharwa kuti vanga vachikanganisa kugadzikana kwenyika nezvimwe zvese zvavataura, zvinosiya papi kana kuti mashoko iwayo anosiya papi kugadzikana kwenyika?
Anosiya nyika yavazinyeke-nyeke nokuti munongoziva kuti pfuma yenyika ndiyo inenge ichibhadharana zvose zvinoitiwa namapazi ehurumende zvinosanganisira mapazi okudzivirirwa kwenyika, mauto, mapurisa, maCIO namajere. Kana nyika isina pfuma inopikwa navanhu zvinotaridza kuti kuchengetedzwa kwenyika kunenge kwaparara. Muchayeuka ivo vaMugabe mazuva avo okupedzisira vakambotaurawo kuti 5 biriyoni dhorasi yengoda yakabvutwa ichibva kuchiyatswa uko. Saka hatichazivi kuti ndovamuitiro wavo here kana zvinhu zvodo kushata.
Nyanzvi mune zvematongero enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaniki mangwana vanyora patwitter pavo kuti hurumende yave kubvumidza nzvimbo dzekudyira kana kuti marestaurants kuti azarure asi achibvumidza kupinda mukati panguva imwe chete vanhu vasingapfuuri hafu yevanofanirwa kupinda munzvimbo iyi muchronicle vana mukoti makumi mana nevaviri nevamwe vari kudzidzira kuita vana mukoti vanoita makumi maviri nevatanhatu vepaUnited Flower Hospitals vanzi vambogara vega vasingasangani nevamwe mushure mekufa nechirwere checovid-19 kwemurwere wechikadzi ane makore makumi manomwe nemapfumbamwe muHerald mune nyaya inoti sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rayambira kuti kutanga kuvhura nzvimbo dzemabhizimisi nekurega vanhu vachibuda mudzimba kunogona kukonzera kupararira zvine mutsindo kwechirwere checovid-19 muNewsday mune nyaya inoti gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri rucheza vakaudza paramende kuti mauto haasi kufara pamusoro pemamiriro akaita nyaya dzezveupfumi munyika vachiti vamwe vavo vave kutoita zvinhu zvisiri kunze kwemutemo kuti vararame yave nguva yenyu vachereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
nokuchingamidzaiwo pavoice of America po tikukwazisai tichiti hei vakomana zvinhu zvaoma zvinhu zvaoma todi vakomana munyika hamusina kumira zvakanaka dendo irwoiri harisina kumira zvakanaka tinokutendai munotipa nhau dzechokwadi ngazvirambe zvakadaro ndini Simon Chuma paBotswana paSeruwa apo totongoshinga kunamata kuti nyika inake nedenda ndinotenda pastudio 7
makadini makadiko kustudio 7 uko ndini Tobias Machengete kuZambia chiti nenhamo iri muZimbabwe kudai yatishungurudza namapepa nechikoro takaenda kutambisa mari dzavabereki tichinodzidza iye zvino takungoshuhwa nenhamo takangogara wakadzidza neasina zvakangofanana nyika yaparara nyika haichina kwokuenda vatungamiriri vangu vamoto wadihwa mvura vangodzima havachazivi zvokuchaita noku vakungobata paripose paripose havachazivi zvokuita uye nyaya imwe nyaya inondihwadza iri nyaya yekushungurudzwa kwevanhu vemdc alliance vari kutohwa vachisunga
Zita nilonzi tinawashe ndevu pa South Africa hapo pa Lydenburg maone langa ndo itapanyaye ze corona hapo kuti vana varambe vachienderere kuchikoro hazvingabudi nouda kuti zvinhu zvinonzi hazvina kukwana rongedzero pakuti vana vakwanise kunyore bvunzo zvakanaka pasina kutapurirana chirwere checorona virus saka pakuona kwangu indoona sokuti zvitori nane kumbomirira kuti zvinhu zvitange zvakwana pakuti vanhu vangomanya vanopedzisira futi vawira vawira kudaro kuzovabudisa zvaakunetsa manje ndingangoti ndo pane muono wangu ipapo
magadiri magadiko apo paamerica apo haisu tinofara tiri nane zvedu matambudziko ndiwaya ekorona nenhamo dzatinadzo mukati menyika yedu yezimbabwe asi chinonyanya kundirwadzawo semumwe pakati pevamwe mari yekuti raneta botswana mabatiro einoita vana vezimbabwe anorwadza anorwadza zvisingaiti haiiti senyika yekuti takagarisana nayo kana kuti muvakidzani wenyika yezimbabwe inotibata zvinorwadza kana vanhu vari mubotswana kugara kwavo zvakangooma dai gavhumendiwo yedu yaigonawo kuvavharira pamatiraki avo anenge ichipindawo yari ebotswana achiwayo toda kukuti ngonzi munhu wezimbabwe chinhu chinenge chiri kutonetsa watove urombo hwakakurisa
makadii makadii pastudio 7 apo ane mukoma jonga kandimiri inini ndokumbirawo mudzidzisi wemashoko angu kumasoja vakuru vemasoja avo havasi kuona here zvaitikawo kumalawi kuvadi wakutwa sinduru kipande cha politics wariku protecta wanu teni wariku bamuini kwa washinga mirire ruhindi kwe sambambu kutambula gavata alitaka na yu masoja madiki kutivari kutambula si mzimbabu yu mapulisa cha yu wariku kutambula si mzimbabu wakuruwe masoja tapota tatambura zirira imuri ya Zimbabwe kwetu kutumu zirira vamu nangagwa ni timu rao nizuwa yu sisi wanavarari yu simbanda ndiri kuno kumasiru ndino nzumai manika
izo zange ziri kufungwa zivangwe vatereri zisine ine Studio 7 chinokumbira kuti mutaure nenzuri ripamusoro uye kuti muone kuti hapana mepo iri kuvhuvhuta pamunenge muchirekoda. Vanhukadzi muripiko, tinoda kunzwa kubva kwamuri. Tumirai mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro chipiri kuUnited Nations gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vakakurudzira nhengo dzeSecurity Council kuti dzibvume kuwedzera nguva yekuti Iran irambe iri pasi pezvirango zvekurambidzwa kutenga zvombo zvehondo, vachiti nyika dzemuMiddle East hadzingavi nekugadzikana kana zvirango izvi zvikabviswa. Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti hurumende yavaTrump yakakanganisa mukubuda muchibvumirano chezvombo zvenyukliya chakange chanyoreranwa pakati peAmerica neIran, zvinoreva kuti America haichina simba rakawanda rekuudza Iran zvokuita.
Nyaya iri papa ndeyekuti America yaka bisa kubvumirana kwe government yeAmerica under Obama neEurope neIran. Saka iye zvino handifungi kuti vane masimba, vane credibility yekuita anything neIran, zvekuti vakazvibvisa iwo pachavo. America yakati haisisiri pati yechibvumirano. Saka iye kuUnited Nations vari kuti zvino zvamakazvibvisa pachibvumirano ipapo masimba enyumanzi ari kupi, legitimacy yenyu iri kupi yekuti ngatiisei mamwe mamosanctions? Chimwe chivi ndechekuti wakamboita masanctions makore mairi ati akapfuuraya, hapana zvakambochinja zvakawanda. Chinhu chanyaya kunetsa ndechekuti America yaakutaura dzimwe nyika kuti dzinofanira kuteera pakamira America nezvekuIran.
Iyo America chairi kuda chaizvo chii?
Iri kuda kudzikisa hurumende yekuIran yekuti yakamira pamwe chete neIsrael. Saka Israel inoitwa kuti Iran ingadevelopa manuclear weapons achaita danger, achaita pose danger kuna Israel. Ndopakamira America ipapo kuti toda kubatsira Israel kuti isave mudanger yeIran. Nyaya iripo ndeyekuti America ingada yakamira pa, ingada iri pachimiro chakanaka dai isina kubva, dai isina kuzvibvisa pachibvumirano chakaitwa nguva yanawa Obama iya. Chibvumirano ichochi chaizobatsira kuti nyika dzese dziite monitor Iran kuti ilivita comply ilivita zaidi chipu but paraga zidisa ya Amerika paraga zidisa tazipumbi na hicho ili wakuta ramanzi ndiye miradui na tuzesho kuti musa itaeme masalishe
kubaza Amerika zia zidisa muchi bvumirano chayakanga yaitwa chaitwa ne Iran. Iyo Iran pane zvayakamboitawo here zvinoratidza kuti yava kuita zvinhu zviya zvavakanga vambobvuma kureka kuita muchibvumirano chavakanga vamboita neAmerica.
Hongu dzimwe nyika dzekuEurope nebato rinoongorora kushandiswa kwemanuclear weapons vese vakati Iran iri kutedza zvayakanzi inofanira kuitwa pachibvumi. Kana vamwe vakuru vekudisaisi kunoku kuAmerica vakabvuma kuti Iran haina kukanganisa bata zvibhubhu ipapo. Vanhu vari muhurumende yava Trump iyo vakatiwo Iran haina kumbokanganisa bata zvibhubhu. Asi vaTrump vakati hazvisina basa, hatisisinei nechibhubhu naichacho. Saka ndechikushamisa manje nyika dzinedzi kuti ko takabvumirana neIran. Iran yakapedza zvakabvumirwana zvachozvo. Asi America yakati ngatirambe chingisa masanctions more and more. Saka Iran yakasvika pa state yekuti kana maakubvizvibvisa pachibvumira ichocho ko isusu tichapedza sei chibvumira ichocho ini mazvibvisa. Mukaisa masanctions zvakureva kuti isusu hatisina kubatwa nechibvumira ichocho ba hatisisiri bound to that agreement. Soicha zvatoda kuita.
Munoona sekuti dzimwe nyika dzichamira neAmerica here pane zvairi kuda kuita kuIran?
Chete nyika dzekuEurope dzakamboedza kuti dzitedze chibvumirano ichocho asi America inozouka. Saka yakatiyo mukaramba muchingobatsira Iran pachibvumirano ichocho isusu tichazoenza masanctions kwaburi vekuEurope. Saka ndotanyesa ipapo asi vekuEurope vari kuedza chaizvo kuramba kana United Nations iri kuramba kuti aiwa ngatipedze chibvumirano chakaitwa nezvavaTrump ndezvekuti hawana kupa chikonzero chakasimba. Wakabvunzwa kuti kobingibviriko pachibvumirano ichocho, hawana kupa chikonzero chakasimba. Saka zvinhu zvinotyatyamadza not only one of United Nations neEurope but vanhu vari mudzike muhurumende yavaTrump. Chandinoona ndechekuti handisingoti nyika dzichapedza kuzvaTrump ba.
Muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania muno muAmerica neStudio 7. Solomon Skuza nekambo umakumalo number 2 aiwa vatereri handizivi kuti makumalo number 1 akaenda kupi sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemumwe 591. Mutevedzeri wemunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaGeorge Charamba vanoshorwa pakuti kwavo dzimwe hurumende dzekunze ndidzo dziri kukonzera matambudziko mune zveupfumi hwenyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC tichiti moswera zvakanaka.